Mumwe weava nemakore akawanda zvikuru achirarama neHIV and AIDS ndimufundisi Maxo Kapachao, avo vanoti zuva ranhasi rakakoshera pasi rese semuyeuchidzo wekuti hatifaniri kuneta kutsvaga nhomba yeHIV and AIDS. Vakapachawo vati nhomba inenge yakanaka zvikuru sezvo kutora mapiritsi antiretroviral therapy ayo anobatsira mukudzikisa ukasha hwechirwere ichi kweupenyu hwese kuchinetsa.
Yakatikoshera zvakanyanya zvadzine mhaka mishonga yatiri kunwa iri mumapiritsi ke. Pane kakuneta kanozoitika munhu nemakore anonguva kuchinwa mishonga iyi yatinoti pachirungu isusu pill burden fatigue. Saka vazhinji vedu tinozosvika pakuru rivara kana kusatozodopedza rakanwa kuti mishonga yacho.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova mukuru wesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV amai Muchamukamuri vati kuwanda kwevana vari kubatwa neutachiona vari pakati pemakore 16 nemakumi maviri nemana 16 to 24 years mucherechedzo wekuti zvisinei nedzidziso nezveutachiona uhu vanhu vachiri kubatwa nahwo. Amai Mukamuri vati mushonga ungapedza dambudziko iri inhomba.
Kuva nenhomba yekudzivirira HIV zvakatikoshera senyika.
Vatiwo senyika mishonga iri kunwa nevane utachiona iri kupiwa nevanobatsira vakati asi nhomba yekudzivirira chirwere ichi ikawanikwa nyika inenge yabva panjodzi huru.
Saka zvitori nani kuti tidzivirire tichiwana rubatsiro kunobva kure kunobva kunze isu toga hatizvikwanisi. Saka zvakatonaka kuti tione kuisa misoro pamwe chete tichidzikisa pfungwa dzedu kugamuchira sainzi yatibatsira kutiwanirawo nhomba yakaita saiyo.
Mukuru weNational AIDS Council vaBernard Madzima vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru. VaMadzima vati kunyange hazvo paitwa tsvakurudzo dzakawanda kutsvaka nhomba hapasati pava nenhomba yati yawanikwa, asi vachiti naki nokurudzira kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo.
Hapasati panyatsowanikwa rine yatinoti efficaciousness uro rinoshanda rinoita kuti ridzivirire HIV, asi tinokurudzira the scientific community kuti irambe ichishingirira kushanda, mainvestors ramba vachishingirira kushanda kutarisana nekuti tiwane nhomba yeHIV.
Studio 7 yaedza kunzwa kudivi rebazi rezveutano, asi mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri vati vanga vakabatikana panguva yataedza kutaura navo uye vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamepo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano rekuAmerica reNational Institute of Allergy and Infectious Diseases rinova bandiko reUnited States National Institute of Health. Munanyamavhuvhu wa2021 kambani inogadzira nhomba yeJohnson and Johnson yakazivisa kuti tsvagurudzo yenhomba yeAIDS yavaive vaita kwemakore 15 yaive yatadza kudzivirira AIDS. Imwe zvekare kambani inogadzira nhomba yeModerna ichiri mubisi netsvakurudzo yenhomba yeAIDS ichishandisa umisha hwayakashandisa pakugadzira nhomba yeCOVID-19. Pazuva reWorld AIDS Vaccine Day, masangano akasiyana-siyana, makambani anoita tsvakurudzo nedzinharaunda pasi rose vanoronga mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira kupa dzidziso kune veruzhinji, kuunganidza mari kutaura neveruzhinji paine chinangwa chekusimbisa nhaurirano, kugoverana ruzivo pamwe nekutsvaga rutsigiro rwetsvakurudzo yenhomba yeHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.